Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu tinotaura kuti bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema chema kuti mutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mubamani sezvo nhengo dzaro dziri kunyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso.
Zvinhu zvesadhiki hapana zvinofamba. Iyo wanofunga kuti wari kushanda basa rekusimbisa kubatana kwenyika dzesadhiki, but kumapedzisero hapana zvambobuda.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoshora misangano yesadhak ichiti haina zvainobudisa zvinobatsira vagari vemunharaunda iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema chema kuti mutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mumbamani sezvo nhengo dzaro dziri kunyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso nekuendeswa kumatare kasingaperi, kunyange nhengo dzeZANUPF dzichibatwa zvakasiyana zvisinei nemhosva dzavapara. Kusungwa kwenhengo yeparamende nhatu mbiri ZCCC neimwe chete kubva kuZANUPF kuri kunzi kwaburisa pachena kuti mutemo wakarerekera divi rimwe chete. Asi hurumende inoti mutemo hausaurire kuti uri webato ripi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pane vamiririri vedare reparamende vakasungwa, pane veCitizens Coalition for Change vaviri, vaJob Sikala Sengeza West uye vaGodfrey Stole Chitungwiza North. VaSikala vakasungwa musi wa14 Chikumi, vamwe vebato iri vachizosungwa mazuva akatevera, asi kusvika pari zvino vasati vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso nematare edzimosva. Asi mumiririri wegokwe nembudzi yavaJustice Mayor Wadyajena vari kupomerwa mhosva dzeori dzemari inosvika mamiriyoni mashanu kuAmerica, vakasungwa nemusi wechipiri vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nezuro. Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita muHarare nezuro, mutauriri weCCC muzvaifadzai Mahere vakati nhengo dzebato ravo kunyange vanofungidzirwa kuti ndevebato ravo havapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso vakasungwa.
CCC hatsi kufara zvamuchosi nekubatwa kubitwa maCitizens ekunyatsime 16 vanosanganisa Honorable Job Seeker and Honorable Godfrey Stole nevamwe vakatorwa nemapurisa vachinzi vakaita public violence. Tikatarisa marecords ari pamberi pematare anoratidza kuti vanhu ava vanga vasitombori padhuze nepaitwa zvemhirizhonga, vakangobatwa nokuti vanga vari mamember ECCC, vamwe vacho havatogare kunyatsime asi vakangobatanidzwa munyaya iyi. Isusu tinotaura kuti bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba, saka kodzero iyoyo inofanira kusimbiswa.
VaWadyajena vakamiswa pamberi pedare nevamwe vakuru vekukambani yeCotton Company of Zimbabwe, COTCO, vanoti vaPius Manamike, vaMax Monjanji, Fortunate Mulai pamwe naChiedza Dana, mukuru wekambani yePierpoint Mokros Mauritius, vashanu vanopomerwa mhosva yekuita zveuori nekubira kambani yeCotco. Vachipa mutongo wavo, mutongi vaStanford Mambanje vakati vaWadyajena nevamwe vavo vabhadhara abhadhare mari yechibatiso zviuru mazana maviri zvemadhora emunyika kana kuti Zimbabwe $200,000. Vashana vakanzo vasavhiringidza vafakazi uye vaise magwaro ekufambisa kudare pamwe nemapepa edzimba. Vari kutarisirwa kudzoka zvakare mudare redzimhosva musi wa8 Gunyana. Kunyange vawadya jena vaiuya kudare vasina cheni, vasikala navasitole vanounzwa kudare vakaiswa cheni mumaoko nengeta nemumakumbo. Vasikala nevamwe 10 nevashanu vetripc vakasungwa vachinzi vainge vapesvedzera mhirizhonga kunyatsime pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare Blessing Ali. Kunyange vatsigiri vezanupf vakabuda pamavhidhiyo vachipesvetsera mhirizhonga, mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti hakuna ainge amhanara. Asi vasikala vakati vakamhanara asi mapurisa akaramba kutora matano. Muzvare Mahere vatiwo kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo inzira yebato rezanupf yekutyityidzira veruzhinji kuti vasatsigira bato ravo. Vatiwo izvi hazvisi kuzoitika vachiti veruzhinji vave kuda shanduko nekuti vaneta nekunonga svosve nemuromo. Muzvare Mahere vati vacharamba vachitaura pese panochorwa bumbiro remutemo yenyika uye vakatonyorera kusangano resadak.
Dhara tinoenda kumatare takaenda kune vesadak ticharamba tichiisa pressure iripo political saizvozvo zvese zvatiri kuita zvekuwina maelections ticharamba tichienda mudzimba tichishumira shoko iroro reshanduko nokuti Zimbabwe yatambura, vanhu vari kutambura vakapinda mashop vakaenda kuzvipatara, vanhu vari kutambudzika, vanhu vakuda shanduko.
Vachipindura mumwe mukuru mubato revechidiki muzanupf vataura ikandishaya vati
zvazvakaita ndezvekudai mutemo wakagadzirwa kuti ubate munhu wese ave nerunyararo nekugara kwakanaka. Kana ukachikora mutemo wakaremara, kuremara hakuite kuti uregedze kusungwa iwachikora mutemo. Kana ukachikora mutemo uri mpostori hauregedze kusungwa nokuti uri mpostori. Kana ukachikora mutemo uri webato riri kutonga hauregedze kusungwa kusungirwa uchikora mutemo nokuti uri webato riri kutonga. Ukachikora mutemo uri webato rinopikisa, kupikisa nenharo dzako hakutadzise mutemo kuti ukubate. Nekudaro vakasungwa vekunyatsime havasunungurirwe papress conference, vanosunungurwa mukoti. Anofungidzira kuti vakasungwa zvisiri pamutemo ngaaende kukoti anovamiririra nekunotaura kuti tarisai vanhu vedu havana mhosva, kwete kuita mapress conference.
Asi mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda, vanoti munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Saka tiri kungoona kuti nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzeright to personal liberty muzimbabwe dziri kuramba dzichienderera mberi, vanhu vachiramba vachingovharirwa mumajeri wasina kumiswa pamberi padare kuti watongwe. Susu seZimbabwe Lawyers for Human Rights, magweta edu ari kumhanya mhanya, vana mukoma Lake Mchada Hama, vana mukoma Jeremiah Bhamu, zvamuri kuona panyaya dzana mukoma Jobs Crisis hadzisi dzo dzega, kune zvavanomhanyira dzakawanda kwana Mutare kuBulawayo kwatiri kuita mabasa. Tinongoramba tichida kuti tinokodzero idzo dzinga dzemeke.
Sangano reZeta Lecturer rakatonyora tsamba kune vanochengetedza majeri richinyunyuta nekutyorwa kwekodzero dzavasikala navasitole vari mujeri sezvo vari kuchengetwa mujeri rine vakatongerwa rufu uye vachiiswa ngetani kana paine vanenge vauya kuzovaona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadero tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti vatiudze kumira kwakaita mutemo unobvumidza kuti vanhu vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso, uye kuti tizive zvinokonzera kuti vamwe vapiwe mukana uyu vamwe vachinyimwa.
Nyaya yebhel muZimbabwe inyaya inonetsa nokuti panguva yese yataona yapfuura ya. Tinoona kuti matare edzimhosva anoita senge anoongorora kuti munhu ari kubva kubato ripi. Saka kana uchibvawo kubato rinopikisa, magweta ako anofanira kumirira nyaya yako zvakasimba, because unotosvika uchitongoda kuti ukuvharirwa. But tirikuona kuti nguva pfupipfupi even nyareba yacho toona kuti kana uchingobvawo kana kuzanupf either unongosvika uchingopowa bhel kana kuti nyaya yako hanyanyi kuongororwa. But izvi zvinhu zvisinganya nyokupindana ne atingati ma principles e bill anofakwa ari mumbirirwe rwemutemo.
Saka tingati isusu haisiri mitemo iri kutebedzwa zvangova zvematongero enyika.
Iya, ndova kudaro because nangu ndisiri kutaura segweta chero munhu akewo ari kungoonawo zvinenge zvichiitika kucourt. Munhu anongokwanisa kutosvikawo katingati maconclusions akadaro. Because kana uchingobvawo uchingopikisa hurumende kunyanya kwacho ndiko kuti hautopiwe bail kumachitiri court. But kana uchibva kupati tinotonga unotopiwa bail. Munguva pfupipfupi iyo yapfuura tikaona kuti vahendereta kushaya vachiendawo futi through the same process vachipuwa bail panyaya yavo yange ichinzi iri serious and uyezve vachizobatwa zvikari vasina mhosva panyaya yavo but vasikala vachingorimo mukati. Saka zvinhu zvoti nangwe hazvimbotori kuti paite kana gweta but chero munhu akewo anenge angomirawo mustreet anokwanisa kuzoona kuti apa hapasi kutevedzwa mutemo panenge pane nyaya dzematongero nyika dzisidza kushanda panyaya yebel.
Zvino kana mitemo ichishandiswa takatarisa kumeso kwomunhu tichiti uyu ndiani uyu ndiani, pane zvingaitwa here nenyaya yemitemo inoshandiswa nenzira iyi? Zvingamiswa sei izvi?
Iya, zvinhu zvokuti zvinhu zvinoda kuti paite atingati mainstitutions akasimba kana kuti ngati mataridzi mosva osimba pakutevedza bumbiro remutemo. Bumbiro redu remutemo remuzimbabwe ibumbiro rine atingati marights akanaka chose anotevedza atingati right to liberty freedom right to liberty and uyezve inotaura zvekare kuti kana munhu wese auya pamberi pematarids musva ane kodzero yokupuwa bail unless kana pane dzimwe yatingati nyaya dzakasimba dzokuti atadze kupuwa bail dzinofanwa kuve dzichiongororwa. But pamaprinciples yaiye bail tinoona kuti dzinonyanya kunyanya kuongororwa chaizvo chaizvo kana kupenengurwa kana zvichibva kune vanhu vanoita zvematongero enyika kana kuti vanopikisa hurumende. Saka tichitarisa kuti chii chingaitwe ndinoona sekuti panongoda kuti paitwe mafungiro akachinja kuma magistrates kuzasi uko uyezve paitewo kuti matare edzimhosva kana mamagistrate kana majaji ave achiongorora nyaya iyi pasina kana atingati interference kubva kumapoliticians kana kuti vanhu vari kutonga kuti nyaya idzi dzinyatsokuongororwa dzichitadzwa mativi ese ende uyezve munhu wese anongonzi muzimbabwe achibhenefita mubumbiro remutemo kana kuti mutemo urimo munyika.
Dare reparamende pane zvarinogona kuita here nenyaya iyi?
Iya, pari zvino tingati kuda pane zvinokwanisa kuitiwa nenyaya yekuda kunanganidza mitemo imwe inoenderana nenyaya dzebail inowanika mune mutemo unonzi Criminal Procedure and Evidence Act. Uyo usati wananganidzwa atikati kualignwa neconstitution. Saka zvinhu zvokuti nyaya yekualaina mitemo iri kuzasi uku neconstitution inyaya yagara ichimbonetsa kubvira 2013 pakaitwa bumbiro redu remutemo. Saka mimwe mitemo inenge ichishandisiwa mitemo yakudhara, mitemo isingapindani nebumbiro redu remutemo. Saka zvingada kuitwa iko zvinhu zvokuti paramende inofanirwa kudzika mutemo unoenderana neconstitution ende uyezve unotadza unokoshesa atingati mahuman rights emunhu wese muzimbabwe. Izvo zvisingadi kuitwa nehurumende iripo nekuti kuda vanoziva kuti kana zvakaitwa izvozvo panozoita yatingati legal field mupolitics zvingada kuva zvichivavhiringidza maitiro avo. But zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvokuti kana pane hurumende inokoshesa kodzero dzevanhu inofanira kudzika mutemo unomeka sure kuti munhu wese auya pamatsaredzi mosva abatwa zvakangofanana.
Nyanzvi mune zvemitemo vari gweta vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Musangano wenyika dzeSADC wemazuva maviri wakapetwa nezuro muDemocratic Republic of Congo. Vatungamiri venyika idzi vakadzokera kunyika dzavo. SADC inoita misangano iyi nguva dzose, kusanganisira misangano inoitwa nemakurukota ehurumende emapazi akasiyana-siyana. musangano uyu wakabvumirana kupa ruremekedzo kuvatungamiri vakaumba sangano iri vanosanganisira vachakabvu Julius Nyerere vekuTanzania nava Robert Mugabe veZimbabwe. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti misangano iyi inoitwa kazhinji asi kusvika pari zvino zvinogozha kuona chakaitwa neSADC chakabatsira veruzhinji munharaunda iyi. Muzvinafundo Mukasa vanoti SADC inongoita zvakagara zvichiitwa neAfrican Union kuita misangano yokutsoropodza nyika dzekuEurope neAmerica, asi idzo dzisina zvadzinoitira vanhu vadzo kunyangwe dzikapiwa mari nenyika dzavanogara vachitsoropodza.
Zvinhu zveSADC hapana zvinofamba. Iwo wanofunga kuti vari kushanda basa rekusimbisa kubatana kwenyika dzeSADC, but kumapedzisero hapana zvambobuda. Watiwo wachaitwa wane inonzi parliamentary caucus, watu wachaikurudzira kuti iite parliament chaiyo chaiyo, but panyaya yekuti waite parliament chaiyo chaiyo inozoona nematambudziko nekufambidzana zvakanaka kwenyika dzemuSADC. Asi gwaro racho rekuita parliament iyoyo, wanoti iyo parliament yacho inenge isina mararamiro ekuongorora zvinhu zvinoitika munyika dzeSADC. Saka unozobvunza kuti ko basa reparliament racho nderechii? Kukaitika kukaitika kurwa kuZimbabwe kana kune dzimwe nyika dzeSADC, SADC haibvumidzwi kuva kuti ipindire nyaya idzodzo ngekuti dzinonzi inyaya dzemukati menyika. Yangofanana nengi Organization of African Union, hapana chambobudirira ipapo. Vanhu vekuZimbabwe ndofunga havazogutsikana ba ngekuti Zimbabwe haina kana kumbotaurwa zvayo, yanga isisiri paagenda. Nematambudziko ese yatiri kuona ikoko panda bazvambobudirira.
Pakaumbwa sangano iri, chinangwa charo changa chiri chei, uye zvavakataura izvozvo pane zvavakapokwanisa kuita here zvakanga zviri muchinangwa chakakonzera kuti vaumbe sangano iri?
Sangano iri rakaumbwa kuendesera mberi kubatana nekunzwanana kwenyika dzeSADC. Rakaumbwa kuma1980 uku kuZimbabwe payakaita independence. Kubvira gore iroro kusvika nhasi hapana chinhu chavangu chakambobudirira chakaitwa neSADC. Misangano yese yeSADC inongobudisa mastatement yekuti tinoshora zvakati, tinokurudzira zvakati, hapana chambobuda. SADC yakangofanana neOrganization of African Union, kungotaura bedzi. Kana wapedza kutaura wodzokera kumusha kwako.
Takaona zvakare kuti pane vamwe vaimbova vatungamiri venyika vakapiwa ruremekedzo kusanganisira muchakabvu Robert Mugabe. SADC iri kuti chii pamusoro pevanhu vakaumba SADC?
SADC mugwaro ravanyora watiwo wanotenda nemabasa akaitwa nevatungamiri vakapfuura. Hapana chimwe chavanga takungovatenda bedzi kuti makashanda basa rakanaka, asi basa racho hapana munhu anoroora nderipi. Vanhu vemuclub imwe chete iyo vanonzwana pachavo, zvavanotaurirana, zvavanobvumirana hapana anozviziva ngekuti hapana kwazvinoenda.
Saka profesa, kana makatarisa zvakaitwa neSADC bva payakaumbwa, hapana chamunombovonawo chamunogona kuti apa weSADC yakaita chakati?
Hapana, hapana. Mukatasa nhamo dzakaitika muSADC, Ion nyika dzeSADC iyo SADC iripo hapana zvakamboita.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare kuPennsylvania nestudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri weSADC kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Chirikadzi makumi manomwe dzevarume vakafa vachishandira National Railways of Zimbabwe vari kurarama zvakaoma muBulawayo sezvo vari kupihwa chiuru nemazana maviri emadhora emunyika kana kuti madhora maviri ekuAmerica pamwedzi. Mushure mekuvhunzwa pamusoro penyaya iyi, National Railways of Zimbabwe yakaudza Newsday kuti chirikadzi idzi dzichatanga kupihwa madhora ekuAmerica 10 US dollars pamwedzi kutanga mwedzi uno. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kuuya kuna vadzikiti avo vandava vachitaura nemunhu neveTriple C navahlachiwayo. Vadzikiti, dzikamai, 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 mudzikama muchityo. Chakachenjedza ndochakatanga vadzikiti. Ho, munorati vaite Congress, muwane kupinda semapindira makaita pana Mhonzora. Mugo destroyer, ndozvamuri kuda. Hatichadi, hatichazvidi izvo zvamuri kuita izvozvi. Tisu masitizen tiri kuvaudza. Vana vachamisa, tisu tichavapinza, isu masitizen, isu. Noti zvenyimi zvokusarudzana kuti ngana ngapinde pakati, ngana ngapinde pakati. Vamunanga gagavambopawo mukomana wechidiki, ngakumbopindawo mukomana wechidiki kuzanu. Ambotongawo, mosvika kupi nemudhara yei? Mosvika kupi marazara nayo, achakwanisi kukuziva kuti oisa kupi mari. Mbopai vechidiki vamhanyi dzemuone zanu pepi chiwina. Dzikamai vadzikiti, zvenyu zvamuri kutsvaka kuti kwai moda kuona kuti Triple C ingaite Congress. Hatidi tisima citizen, takati no, chakachinza ndochakatanga vachamisa. Macongress inozouya 2023 after my elections. Nezvanyu zvarimu kutaura, tiri kutoziva patiri kutoisa patichaisa vanhu vedu zvinzvimbo totoziva.
Makadii makadii vashamariri vestudio 7. Ndanichikumbirawo kumbopindura hanzvadzi yangu inotaura nezvokuti Triple C vanochema chema chiichi. Mwana mai vangu, ndonga ndioga uchakasara. Ende kusara kwawakaita isi mhosva yako. Inyaya yekuti vakakupa bhondi noti vanoona wakatora sokuti imari inotenga. Nekuti vakakupa neshuga yausingazivi kumba kwako kuti inoita mari. Saka after that ukaona sokuti zvanu pefu yanaka. Yanakira iwe uri wega here nhai mwana wamai vangu? Yanakira here iwe uri hwani chete here? Zvinji gunochema haugunzi here? Mwana wamai, kana uri munhu unofunga zvakananaka, inda pamwe chete pakufunga, ubatane navamwe ndokuti ugoita munhu uri raiti. Waziwoga ndiwona uri kushoropodza zvinofarirwa navamwe. Ndatenda hangu uchabatsirika.
Makadii makadii pastudio 7 apo vana mukoma Hwande, vana mukoma Blessing nana Dhuve, tofara nezvamunotiitira kutibutisira nhau dziri pachena zvekuti mukadzi wachiwenga unogara tasingazvizivi. Imi munotibudisira nhau dziri pachena. Kuno vanovanza nhau dzavo dzavanoita dzeuri dzavanohwera kushungurudza vana veZimbabwe vachinhonga svosve nemuromo. Tinotenda nokutibudisira nhau dziri pachena. Rambai makadero. NdiSimon Mavasa pachiredzi pamajijimba. Tinotenda.
Ndinoda kutaura pamusoro pevechidiki vasiri kuda kuvhota. Ndinoti varume dai tabatana tarwisa hurumende yeudzvanyiriri, hurumende yeZANU PF. Yakoniwa zvachose, ngatiregei kutyisidzirwa tichinzi kuchazove nehondo mangwana, nekuti ivo vari kuda kuchengetedza mabhizinesi avo uye zvekuti vana vavo vaende kuzvikoro zvekunze. Isu tirambe tichitambura vedu vachidzidza murukonyatsuro. Hapana chitsva chichawiswa nevarume ivavava kusare kwekuti dzvanyirira nekuti mbunyikidza. Iye zvino mukatarira vana vavo vanoenda kuzvikoro zvinodhura vachidzidza masubjects akanaka chose. Isusu vedu munomu maticha asi kupuhwa mari, vana havasi kudzidza, vane vachidzingwa, maticha asiri kuticha. chavo vari kuda kuvhara education system nekuti vari kuziva kuti mangwana ndomuchabuda maleaders achavashungurudza zvakare nekuda kuudzvanyiriri wavo. Saka chiripo ndechekuti vari kuda kuvhara education zvachose kuti vana vatambure pasawana akadzidza. Ndinokutendai zvikuru, murambe makadaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nekushayikwa kwezvekudya pasi pose.
Mukuru wesangano reUnited States Agency for International Development, USAID, Amai Samantha Power, vanoti kubva mugore ra-2005 kusvika mugore ra-2015, uwandu hwevanhu vakange vari munzara hwakadzika kubva pamamiriyoni mazana masere nemashanu kusvika pamamiriyoni mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe. Asi sangano reUnited Nations rinoti nhasi vanhu vari mukati menzara vave mamiriyoni mazana masere ane makumi maviri nemasere. Amai Power vanoti chikuru chinokonzera izvi chirwere checovid-19 pamwe chete nehondo pakati peRussia neUkraine, asi vachiti chikurukuru chiri kukonzera nzara pasi pose kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change. Vanoti kusanaya kwemvura kwemakore mazhinji sezviri kuitika kunyika dziri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva eAfrica kana kuti Horn of Africa, uko vanoti ndiko kune dambudziko gurusa renzara. Amai Samantha Power vanoti kubva mugore ra-1900 nharaunda yeHorn of Africa yakashaya mvura katatu mumakore manomwe, vachiti asi nharaunda iyi haina kumboshaya mvura kwemakore mana akatevedzana sezviri kuitika nhasi. Vakati nyanzvi mune zvamamiriro ekunze dzinoti mwaka uri kuuya uyo unotanga muna gumi guru kana kuti Oktobha gore rino uchaunza mvura shomanene, vachiti kuti pasaita njodzi panofanirwa kuva nerubatsiro, kusima mari pamwe chete nekuita nhaurirano. Vachiti America iri kutungamira muzvinhu zvitatu izvi asi ichikurudzira kuti dzimwe nyika dzipindirevo mukubatsira uku. Amai Power vakazivisavo nezvemari inoita bhiriyoni nemamiriyoni mazana maviri emadhora ichashandiswa mukuona kuti vanhu veSomalia, Kenya neEthiopia vawana zvechimbi-chimbi zvinovabatsira. Amai Power vanoti munguva dzakadai vanhu vazhinji vanofa nezvirwere kupfuura kufa nenzara. Naizvozvo America ichaendesa vanorapa kunofamba-famba vachirapa vanhu munzvimbo dziri padyo nepavanogara. Tiri kubatsira vanhukadzi nevanasikana vanove ndivo vanonyanya kubatwa nematambudziko munguva dzakadai, asi chinhu chikuru chatingaita kubatsira mukuona kuti vana vanorwara nezvirwere zvokushaya zvekudya vanaya. Vakadaro Amai Samantha Power. America ichabetsera UNICEF nemari inoita mamiriyoni mazana maviri ekuti itenge zvekudya zvinovaka muviri kuti iparadzire kunzvimbo dzakabatwa zvakanyanya nedambudziko iri, kusanganisa nharaunda yeHorn of Africa neSahel. Amai Power vanoti hapana mwana anofanirwa kufa nezvirwere zvinokonzerwa nekushaya chikafu. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nekushayikwa kwezvekudya pasi pose.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.